Station.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muno muWashington DC kumisangano yeIMF neWorld Bank uye kumucheto wemusangano uyu vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaparura mari itsva mukati megore.
Now you could feel the Britain Yaku Damu EU, Zafra Kutsi. EU, I see the Kusumba, the Tumba, the Britain, the Kutsi, Zimbabwe, and like a super Zango for me.
Britain, Yoronga, Kurambaga, Temira, Zimbabwe, Zirango, Kunyangu Hazo, Irkutarisirwa, Kubuda, Mugunganore EU. Nyaya, Yekuri Pavachena, Vagatori Waminda, Yoramba, Chikonzera mutauro munyika. Vanelson Chamisa voramba vachidomwa nematunhu akawanda kuti vatungamire MDC vaDouglas Monzora avasati vadomwa kana mudunhu rimwe chete kusvika pari zvino kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kupinda mumisangano yeWorld Bank neIMF yepagore kana kuti Spring Meetings muno muWashington DC. Misangano iyi inopindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana masere vanove nhengo dzeIMF neWorld Bank uye vamwe vaongorori vanosvika mazana makumi matatu nematanhatu. Misangano iyi yakatanga nemusi wa9 kubvumbi uye iri kutarisirwa kupera nemusi wa14 unova musi wesvondo. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika kumusangano uyu, regai tiende kumutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganyauye.
Marvelous, ungatudze kuti misangano iri kufamba sei nhasi uko?
Pari zvino ndiri kuno kuWorld Bank uyezve neIMF uko kune misangano yanga iri kupindwa nemamembers emasangano maviri iwaya anosvika 2800 delegates anobva pasi rose. Uyezve Zimbabwe yanga yakamirirwa pamisangano iyi nedelegation yanga iri kutungamirwa naMutuli Ncube. Inenge iri kufamba zvayo zvakanaka, asi hatichatanyatsonzwa kuti chii chabuda maringe nezviri kutaurawo Zimbabwe pari zvino.
Takanzwawo kuti ivo vaMutuli Ncube vari kutaura nenyaya yekuti vachazivisa vamwe kumusangano iwoyu kuti Zimbabwe mukati megore inenge ine urongwa hwekuti inge ichiunza mari itsva kana kuti yatingati zim dollar chaiyo, uye vachitaurawo nenyaya yecyclone Idai kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Pane chimuko here panyaya idzodzi sezvauri kunzwawo zviri kutaurwawo nevamwe kumucheto wemusangano?
Ndo zvatiri kunzwa kuti vanga vari kutaura vari manhepfenyuro akasiyana siyana. Ipo kuno kuAmerica vakataura neBloomberg TV vachitaura izvozvo kuti vari kutarisira kuti Zimbabwe inge ichiparura mari yayo mugore rinotevera. Vakataura zvakare kuti vachange vari kuedza kupema kuti vawane rubatsiro remari iyo yecyclone Idai. Taona zvakare vachiisa mufananidzo paTwitter nhasi vachitaura ivo kuti vanga vari kutaura nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Semaonero atiri kuita ndofunga ndo vamwe vavachange vari kukumbira ivava rubatsiro rwe kuti vabatsirwe padambudziko redutu mupengo rakawanikwa richiwira nyika recyclone Idai. asi kuti pane chabuda here aiwa tochimira kuchizoona
saka nde api mamwe makurukota angari kumusangano wavanzwa
pari zvino tiri kunzwa kuti vaziyambi zviyambi vanga vari kuno ndatobva kutaura navo pawhatsapp apo vachitaura kuti ivo vachange vari kusimuka vari kudzokera kuzimbabwe nhasi asi vanthuli nube vari muno muwashington kusvika nemuvhuro saka ndopatichaiziva kuti tivabate tinzwe kuti urongwa nehwaro hwavanawo uyezve kuti iwo musangano iyi pane zvayabura here
ko kune zvimwewo here zvizvarwa zvezimbabwe zviri kupindawo mune imwe musangano
hongu kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuno taona chizvarwa chezimbabwe chechidiki chiri pamusangano wechidiki wavari kuedza ivo kuti varambi vachikurudzira vana kana kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvizvarwa zveafrica zvechidiki kuti zviwanikwe izvo zvichikoshesa kushandisa dandemutande nekuti vari kutoti timu yavo pano ndeyekuti hashtag Africa First vari kuedza zvakare kuti vawanikwe ivo vachikurudzira kuti zvizvarwa zvemuafrica zvikoshese nyika dzavo uyezve vawanikwe vachibura kana kuti vachitsvaga nzira dzekuona kuti vangarandidze sei upfumi hwavo muafrica vachinge vadzokera kunyika dzavo
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous
aiwa tinotenda tokuonai muchikamu chinotevera
Mutoro wenau Marvelous Mushanganya uye ari parunare muno muWashington DC kumuzinda weIMF ane World Bank. Hurumende yeBritain inoti iri kuronga kuramba yakatemera Zimbabwe zvirango kunyangwe ikabuda mugungano reEuropean Union zviri kutariswa kuti zvinogona kuitika muna gumiguru. Britain yaburitsa gwaro rakanzi Zimbabwe Sanctions EU Exit Regulations 2019 ichiti Zimbabwe icharamba yakatemerwa zvirango kusvika yaremekedza kodzero dzevanhu. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti zvirango izvi hazvinei nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Ndozvatakaura tichiti Britain iri kuoda kuti yakubuda muEU yakanga yapesuweda EU yakanga yaita kuti EU iite zvirango zveupfumi kuZimbabwe ichishandisa land reform program asi ichitaura zvisiri zvechokwadi kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights vanhu havasi kukwanisa kutaura zvavanoda muZimbabwe manyuzepepa haisi kukwanisa kunyora zvavanoda mapolitical parties vari kudzvenyerirwa maelections ari kubiririrwa kuri kuitwa rigging of elections saka izvozvo zvoto zviri kuda kuti Britain yakona zvino kuti payakubuda muEU position yakaisa because payaka iyo Britain payakaisa zvirango zveupfumi kuZimbabwe zvakabva zvaita kuti EU yose iise zvirango zveupfumi kuZimbabwe nokuti Britain yanga iri member yeEU now iko zvino sezvo Britain yakubuda muEU zvakureva kuti EU haichisiri kusungwa nepfungwa dzeBritain dzekuti Zimbabwe irambe yakaiswa pazvirango zveupfumi nokuti iyo Britain pachayo yakubuda muEU saka zvaakuda isusu kuti Zimbabwe tijekeserere EU kuti aiwa maamuchitungamirirwa neBritain mupanzira dzisiri idzo muchinyeperwa kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights Zimbabwe iri kuremekedza mahuman rights
asika ivo veBritain vamutodi vari kuti Zimbabwe iri kutemerwa zvirango nekuti iri kutyora kodzero dzevanhu ichitonga nedemo
ndo anonzi manyepo iwayo hakuna nyika isiri kutyora isiri kunyeperwa kutyora mahuman rights muAfrica nyika dzose dzemuAfrica dziri kupomerwa neBritain nemaEuropean countries aya ndo zvavari kushandisa izvozvo kuti vawane kudzoka kuti vakolonize Africa vachitaura maopposition pati kuti muri kukolonizwa muri kubirwa maelections vasina evidence zvakare saka isu tiri kuzviona izvozvo kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti Britain iri kutaura kuti Zimbabwe iri kukadza kubata vanhu zvayo zvakanaka tiri kuita vanhu zvese zviri kupetwa nedzimwe nyika dzese dzemuAfrica asi vari kuona ivhu redu kuti vari kurida vari kurichotsora vari kuona zvakare kuti tine potential senyika yedzivo kuti tive nyika ine upfumi hunoonekwa nyika yose pasi rose kuti taita upfumi hunofadza nyika yose hunoita kuti vanhu vose vade kuuya kuinvesta munyika medu
mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare tichiri panyaya iyi tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti tinzwewo divi ravo
eva kuti hurumende yeZimbabwe iri mugwara asi haisati yapedza zvese zvakatarwa nekuti iko zvino takaona kuti gurukota rezvemari vamutuli nuve negurukota rezveminda vaperenziri vakataura kuti hurumende yeZimbabwe yava kuzogadzira homwe yekuripa varimi vechichena vakabiswa muminda ikaisa parutivi RTGS 63 million kureva kuti pane mamwe matanho ari kutorwa, asi hurumende yeZimbabwe iri kuita musiya padoko. Inoti ikatora danho rimwe chete kune rumwe rutivi yodududza ichityora zvekodzero nerumwe rutivi, kunyanya tikatarisa nyaya dzekuti kutaridzira murunyararo kunoitwa nevanhu, mhirizhonga inozoitwa kupfuura kwakaitwa vanhu nanyamabvubvu wegore rakapera. Zvakarewo munandira wegore rino tinoona kuti pane vanhu vakanechitama vakafa, zvinova zvakakatyamadza zvikaita kuti nyika dzakawanda kusanganisira Britain dzigunun'une.
Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena, vakawanda vacho vachibva kuBritain.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe yakatotaura wani pachena kuti ichapa mari yemuripo kuvarimi vakambenge vari vemapurazi vechichena, kunyanya zvakaitwa zvekuvandudzira nekusimudzira mapurazi.
Tine urombo vateereri mishina yedu inenge isina kunyatsoita zvakanaka. Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dzadoma vaChamisa kuti vatungamire bato kubva kana Congress yoitwa, uye vaCharlton Gwende vasarudzwa kuti vave munyori mukuru. Antash Goriwa anoti panyaya inotevera.
Dunhu iri radomawo muzvari mupariwa vaMorgan Committee vatenda ibiti kuti vave vatevedzeri vavaChamisa. Kusvika pari zvino, bato reMDC raita maCongress munzvimbo dzinoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Matabeleland West neUnited States. Pari zvino dunhu reMatabeleland East riri pakati pekuita Congress yavo. Vachitaura nhasi muchinhoi, mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti maCongress avo ari kufamba zvakanaka.
Tinofara seMDC kuti Congress yedu yekuprovinsi yekuno kuMashonaland West yafamba zvakanaka. Hapana akuvara, hapana achema, yaitwa murudo, yaitwa murunyararo, yaitwa mugare. So far kwese kwatafamba, vanhu vari kutaridza demokrasi vakanyarara.
Varafu Magunje ndivo vatarudzwa kuvesa chigaro wedunhu vakunda vaWilson Makanyaire. VaMagunje vanoti vachagadzirisa zvose zvavakakanganisa uye vachashanda nenhengo dzose mudunhu.
Muclass mwana akanyora exam pane zvaanokanganisa havo, ozopiwawo time yemacorrection. Saka ndoda kutendai kuti pane zvatakakanganisa last time matipa nguva yekutiite macorrection. Thank you very much.
Sezvo pasina mvura isina chura, imwe nhengo yaida kukwikwidza sasachigaro wedunhu vaGift Kondana vakarambidzwa, vashoropodza kurambidzwa kwavo vachiti kushaya utongi hwejekerere. Vakonja vanoti pane matunhu madiki aida kuvadoma asi vakarambidzwa.
Zvaitika mukatumu zvinorwadza, zvinoratidza kuti demokrasi yedu yatsikirirwa. Demokrasi yedu haisiri demokrasi yatanga takatarisira sekutavamba kwatakaita musangano wedu.
Panyaya yekudomwa paCongress, vaMafume vanoti zvinogona kuitika chete kana vanhu vose vane chekuita nechinzvimbo chiri kukwikwidzwa vawirirana.
Mutemo wese wese unogadzirwa unogona kuwana yatinotiyo exception, but unopa zvigano zvekuti kuti uwane exception unenge wamira sei. Unogona kuda kukonvinza gungano rese kuti riite exception, uda kukonvinza two-thirds kuti paitike exception yatinoti exception uite zvaunenge uchikwanisa kuita. Izvozvo zvinogozha kuti zviitike paCongress nokuti unenge uchitaura nevamwe vanhu vaunenge uchikwikwidza navo.
Vamwe vanhu vasvoropodza kuenda kumaCongress ematunhu kuri kuitwa navaChamisa vachiti zvinoita kuti matunhu aya amanikidzwe kudoma vaChamisa. Richard Muneri mumwe uyewa ni mafungiro akadaro.
Kuwanikwa kwa wachamisa pa panjimbo za wafame za nungu singa fane kuwanikwa zinupa kuti wawaru kunge wachikuki za nanae hakuwanisa kuno minetu nikuda kuti uye aninga haripu saka wana wakara waninga wachitungu chika ya haripu wachu sema wane langu ni mafungira angu ni sanga zaka naka kuti kana wachita zini zilipa jekerele wanufanga ufamba vese
kusika parizino wachamisa chete ndiwa wadonga wapati nzimbo chumchunga miliwe batu uye nengo shanu zinuti wa komichi vabiti muzaru mpariwa vawosh minuwe na mairili ntumvaz wakadonga kuwe watewezele mchunga miliwe batu wa Douglas Monzora, wa Wende, na wa Daniel Molekeli, wa Kadoma Kuti, wa Kukwize Chigaro, chemunyori mkuru webato. Mozali Tabitha Kumalo, na wa Joe Gebuza, wa Kadoma Kuli, sa Chigaro webato. Wama kumewoga, njiwa wa Kadoma, semita uriri webato kushika Parizino. Ndaka mira Studio 7, Mchinoi, njini ata chikuriwa.
Vamwe vagari vekwa mchangwa kudunhu rechimani mani kumanika land vanoti havasi kunzwisisa mafambisirwo ari kuitwa rubatsiro ruri kupiwa vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Kanzura weward 23 vajoel Dumakwezu vanoti svondo rino mabhuku matatu chete kubva mabhuku masere ari muwadhi mavo ndiwo akashevedzwa kunotora chikafu chaigoverwa padzingire. Dumakwezu vanotivo ivo sakanzura havana kana kumboziviswa nezvekugoverwa kwechikafu uku uye vanoti vari kugovera chikafu ava vari kushanda nemunhu wavakakunda musarudzo dzemakanzura panzvimbo yekushanda naivo vakahwina. Vanotivo havaoni vagari vemudunhu ravo vachibvuma kuzobviswa vachinogara kune dzimwe nzvimbo zvichitevera kukanganiswa kwakaitwa minda nemisha yavo necyclone Idai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hazvina kumire zvakanaka mukoma Jonga, nekuti pane vanhu kwakaunganidzwe chikafu uko kwadzingiro vakaende kotaurira hafu wadhi wochopema zvileji matatu kuekuwadhi 23 kuwadhi kwangu. Mamwe mavhileji 5 acho haasi kutomboziva kuti vanhu vari kupuwe chikafu kwadzingire. Saka iyo vaende kotora vanhu vavo vaanotsungidzira kuti ndo vanhu vaari kushanda navo plus vari kushanda nakanzura uya uya akaruza uya anitiuziva kuti zviri kumbofamba sei kuti zvinhu zvifambe zvakadaro. Isusu tiri kufanga kugadzire rodhi tichiti rodhi raakusvika asi vari kungoramba vachiti uyai kwadzingire kune 30 kilometers kubva patiri kugadzira. Iko zvino izvi mavhileji matatu iwonawo ndo apuwa. Mamwe mavhileji 5 ava handizivi kuti anoda kuzopirwa kupi kana information yacho hatina kumbenge taizwa.
Saka iwo mavhileji apiwa aya vane chekuita nemapato ezvematongerwo enyika here kana kuti vangopiwa hazvina basa kuti unosapota bato ripi?
Mapirwa vaiita mani ngekuti area yacho iyoyo iya kwa mavhileji aya ndo kunobva kansela uya uya wakaruza uya. Saka nguva yega yega apa unongaitaurana nababa vake ndiwo masabhuku ikoko.
Koyo imwe nyaya vaDumakwezu, tiri kunzwa kuti hurumende iri kuda kuronga kukubvisai mudunhu iroro nenyaya yekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo iyi muchiendeswa kumwe. Imi sevagari makagadzirira here kutambira chiitiko ichi?
Ivo vanondobvisa vachitiendese pi nekuti kuna uku kwavari kuti bvai muzasi vachitipfirira endai kunzvimbo dzakapfirira ndidzo nzvimbo dzakapfirira because kuno uku vanhu vanga vasinganyanyi kude rubatsiriro rwakanyanya because vaizviraramira. Saka kwavari kutiendesa kwacho varoda kuti tive zvakaita vaivaya nekuti mbizi vaivaya vakabviswa mutoko mukosi vachiendeswa kuti mbizi kusina nei. Saka vanhu vari munomu handifungi kuti vanozvibvuma kana ndinyari nene handizvibvumizvo. Kuno uku kwedu kuno uku tanga tine manatural resources asingadi rubatsiro rwakanyanya kagenga kamwe nakamwe kane mvura iri kudzika yetaimwa isusu. Saka zvatozoende kozviti kungatei tiri mombe zvinopuwe mvura yekumwa mutrei kana kuti magadheni tozoita zvekuzvi apa apa handifungi kuti abereki namwe nese angazvibvuma izvozvo. Vakambozviita 1980 vabereki vakaramba.
Avo vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuchimanimani vajoe Dumakwezu veMDC vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwakare kuchimanimani. Nyaya yekuti varimi vachena vakatorerwa minda muna 2000 vopiwa here kana kuti kwete mari yemuripo iri kuramba ichikonzera mutauro wakanyanya munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri vaBen Gilpin vanoti zvakaitwa nehurumende zvekuisa parutivi madhora mamiriyoni makumi mashanu nematatu ekuripa varimi ava zvakanaka chose, asi mari yacho ishoma chose. Vanotiwo vanoziva kuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumira kuripwa kwezvivakwa chete, asi vachiti tariro yavo ndeyekuti minda pachayo inofanira kuripwa, uye inhaurirano dzavari kuramba vachiita nehurumende. Asi vanoti vanotambira chirongwa chehurumende ichi zvichitevera chiziviso chehurumende ichi svondo rapfuura, pave nevarimi vanosvika mazana mashanu vakatonyoresa kuti vapinde muchirongwa ichi.
Handiti nyaya yefast track yakatotanga 2000, saka tingati gore rinoi negore rapera tinenge takutaurirana. Saka tichienderera mberi nezvatakawana zvakangoitika mwedzi uno neinterim payment, tinofarira izvozvi. And zvakare tinoona kuti pressure pahurumende kuti vanyatsotsaga malines of credit zvinoratidza kuti vari serious. Saka tinoona kuti pamwe gore rinoi pamwe gore mangwana tinenge tatogadzirisa nyaya inoi.
Vanoti vacharamba vachitaura nehurumende kuti igadzirise ukama hwayo nedzimwe nyika kuti iwane rubatsiro rwemari, vachiti vanoona sekuti kana izvi zvikaitika hurumende icharipa kutora kwayakaita minda kuvarimi vechichena. Vanotiwo vangafare chose kana hurumende ikakwanisawo kupawo varimi ava minda senzira yekuripa minda yavo yakatorwa.
Vamwe vari kuedza kurima izvozvi, kune vamwe variko and vafana vamwe vari kutarisira kudzoka nokuti vanotarisira kuti kuno kumusha vanoda kuuya. Vamwe vari kuZambia kana last year vamwe vekuZambia vanoti zvanaka here todzoka. Asi takatarisira kuti aiwa tinoda kuona kuti urongwa wacho unofanira kuti business inofamba zvakanaka.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari iri shoma, danho ratorwa nehurumende rakakosha chose mukugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vanotiwo kana vaya vanoda kubatsira hurumende vanokwanisa kuita izvi nekuti iyo yaratidza chido.
Kana wadaidza nhimbe uchida kubatsirwa unotaurawo kuti ndine maheu, vamwe vozouyawo nezvekurimisa nezvii nezvii. Dambudziko ratanga taita seZimbabwe nderekuti saingoda kuti Britain ibhadhare, asi isusu tisingadiwo kuti tinge tichiita pedu. Saa ndinoona sokuti sekutanga kwaita Zimbabwe kubhadhara zvinokwanisa kuzoita kuti vana Britain vange vachiisa mari.
Vakuchera vanoti havawirirani navaGilpin kuti varungu ava varipwe kutorwa kwakaitwa minda yavo.
Hatinotoonawo chero ivo vachena vachona vari kutotaura kuti vari kuda kutobhadharwawo mari yeland. Chinova chinhu chandisinganzwisisi nekuti pavakatora minda iyi kunana sekuru vedu kuchiri kurwiwa namapfumo nomuseve, vana sekuru vedu havana kukwanisa kuwana chavakawana, asi ivo vakuda kuwanawo cheuviri paland. Handioni unge chiri chinhu chakanaka.
Asi vanoti hapana chakaipa kuti vaya vanoda kudzoka kuzorima vapiwe minda sezviri kungoitwawo vatema vemuno. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti hurumende yave kuda kuripa varimi vechichena nenyaya yekuti yave parumananzombe. Vanotiwo havaoni nyika dzekunze dzichibatwa kumeso nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi.
It's rather naive kufunga kuti tingagadziridza ukama nekudzora mari idzodzo, nokuti nyaya yakaitika pakutorwa kweminda iyeyaka yange isiri nyaya yemari chete. There was a lot of violence against my white farmers. There was a lot of abuse yakaitwa kuma white farmers. And all that had to be rectified. Kana ugadzirisa ukama hwako nemunhu hauendi uchitimbira kukupa 25 cents. Iwe uchiziva kuti wakamutorera mukadzi wakapaza danga rake remombe.
Vamunangagwa pachavo nezuro vakati hurumende yavo haisi kuzotyora bumbiro remutemo kuti iripe kutorwa kweminda, vachiti vachabhadhara muripo wezvivakwa chete. VaGilpin vanoti kubvira pakatorwa minda makore makumi maviri apfuura aive nevarimi zviru zvitatu nemazana mashanu vaida kuripwa, uye varimi mazana matanhatu vakatoshaya. Vanotiwo ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvivakwa zvaive miminda yakatorwa nehurumende zvaikosha madhora mabhiriyoni matanhatu ane chidimbu emari yekuAmerica, uye minda yacho yaikosha madhora mabhiriyoni matatu nechidimbu. Vanoti vari kukurudzira vaye vari kutambura zvakanyanya kana kuti vakwegura kuti vapinde muchirongwa chiri kuitwa nehurumende pari zvino ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya. The Voice of America.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panyaya dzaitika kune dzimwe nyika, vakuru vemauto muSudan avo vakatora masimba nechisimba nezuro mushure mekwidigura hurumende yava Oma al-Bashir vanoti vari kuzoita kuti munyika imwe neutongo hwejekerere mukati memakore maviri, asi vanhu vemunyika iyi vari kuramba vachiratidzira. Munau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors Manheru anhasi nenguva dza8 chinenge chaziva kuti chinenge chiri mugungano ripi padraw iri kuitirwa kuCairo muEgypt. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Pakapedzisira kutambwa makundano aya muna 2017, Zimbabwe yakaiswa mugungano rakaoma zvikuru apo yakasangana neAlgeria, Senegal pamwe neTunisia ikabva yaburitswa nechimbi chimbi makwikwi akaitirwa kuGabon. Asi nhasi veruzhinji munyika vari kutarisira kuiswa mugungano riri nani. Mongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Musamuri vanopa maonero avo pazvikwata zvavanofunga kuti Zimbabwe inokwanisa kurova nekuenderera mberi nemakundano aya.
Drone una kutumira tikapewa ma country from the north asi tikapewa ma country zairangwa na Benin, Burundi na Mauritania zvino kuti itra nani. If you get two from those countries then one tough one is zvino kuti tsapeta.
Mumwe mutevheri wemutambo uyu vatina chechikona mombe vane mafungiro evakawanda ekuti Zimbabwe haifanire kutya kutambidzwa kana chikwata chipi sezvo kubudirira kwavo kuenda kuEgypt kunoratidza kugona kwavo. Asi vachikona mumbe vane zvikwata zvavanodawo kuti Zimbabwe isanganiswe nazvo.
Zvachipikisa mundu rino chakasimba zvisingaiti takosoka nobudira kuenda kumberi. Saka tambawo nematimu akaita naMorocco, naAlgeria, naBurundi, Tanzania ndaona tichienda kumberi.
VaSteven Chisango avo vaitambira Capes United yakaita mukurumbira ina naShakeman Tauro, Joe Shambu, Friday Piri, Stix Ntizwa, Tobias Moyo, Anthony Kambani na Stanley Ndunduma vanoti Zimbabwe haina chekutya kana ikatambidzwa zvikwata zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neCameroon nekuti zvikwata izvi zvadzikira zvikuru matambiro azvo. Mauritius ndiyo chimwe chezvikwata zvishanu zvinobva kuchamhembe kuAfrica kusanganisira Madagascar, Angola, South Africa neNamibia zvakabudirira kuenda kumakwikwi ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Zimbabwe iri mupoto yechina nezvikwata zvinoti Namibia, Guinea-Bissau, Angola, Tanzania neBurundi. Zimbabwe haisi kuzoiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zviri mupoto yechina izvi, asi inokwanisa kuiswa mugungano rimwe chete neSouth Africa, Madagascar kana zvimwe zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Cameroon, Morocco kana Tunisia. Chinangwa cheMauritius sekutaura kwamaneja wavo waWellington Mpandare ndechekusvika mumakota finari. Zvichakadaro makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda muvhiki rechitatu, chikwata cheDynamos chakananga kuBulawayo kunosangana neChicken Inn iyo iri kutungamira makwikwi aya. Matambiro akaita Dynamos mumutambo wayo wekugumisira nehwange uyo yakarohwa 2-1 haana kufadza vatsigiri vayo zvekuti vari kutya rwendo rwekuChicken Inn urwu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Wange vs Ngezi Platinum Stars, Harare City vs Highlanders, Tier 1 vs ZPC Kariba.
Tinotenda Mike otasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakakane kuti kuLive Talk tichange tichitarisa nezvemisangano yeIMF neWorld Bank. Ini ndini Blessing Zulu ndokusaya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
So, tell us about Studio 7,
Air Voice of America, Sisagaza, Washington, D.C.
Hola mgela, emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 12 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapounds. Kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi iyaya ngabuya. Kusakhona okunye okumele kusizekele kube nempahla.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganeni yewe IMF le World Bank ngapha kwele Melika uthi uhulumende weZimbabwe useza sungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka.
UPresident Chamisa ke sisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha ngebe khona kuma provincial elections baya vunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelo kanjalo kumbe sokukhanyana kwinto enzima njalo ukuthi abe khona.
Isigaba samaShonaland West kubandla leMDC sikhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye okhethwayo ukuqhubeka ekhokhela leli bandla. Sisiba isigaba sesihlanu esesikhethe umnumzana Chamisa. Kuza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi ugazela iminyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usekwethekeleleni elemelika eze emhlanganweni yokukhulumisana labenhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali awe IMF le World Bank eZimbabwe alithola incedo kunhlanganiso lezi ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukungasebenzisi kuhle umnotho welizwe. Kodwa uNcube uthi imizamo yakhe yokuxoxisana labenhlanganiso lezi emihlanganweni eyenziwa kanye ngomnyaka ziyathembisa. Kunjalo nje uNcube uthi uhulumende usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka. UNcube utshele intatheli zindaba zomsakazo weBloomberg News ngapha kwelemelika ukuthi isivuno segwayi esalonyaka sikhangelelwe ukuletha inzuzo edlula ibhiliyoni elilodwa okuzaphathisa ekuqiniseni isisindo semali le entsha. EZimbabwe lokho lingelamali yalo engasetshenziswa laphandle kwelizwe kusukela ngomnyaka ka-2009. Ingcwethi ehlaziya ezomnotho welizwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha ilakho ukuphathisa umnotho welizwe.
Ah, mina kwami ngena lapha ngibona ngani isikhathi sokubana kutholakale imali yekhaya isikhathi sangikhona sesifikile. Ngoba sesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound, kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi imali yekhaya izabuya kusakhona okunye okumele kugcizekele kube nempahla kubambe sibi lokho njengokunjani ukuvuselela ukusebenza kwamafactory emaindustry kuvuselele leyinye imkhono yomkhonomi enjengokulima ukwemba izinto ezingani ezemali ezithengiswayo njalo kukhangele ukubana kuyalungisa into zokugebenga lezi ozokuthi xa ukuthi akungibambise lami lokho ngani sokugcwele sokubhidliza amabhizimisi lokusebenza kwakahulumeni.
Ye, kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi zona singagcina sibona lokhwana kwake kwayenzakala ukuthi imali yawa isisindo igcina isicitshwa abanye zero. Ubona ngani kungenzakala yini futhi?
Uyabona into enjalo mfowethu kwezomkhonomi kukhona ukubana i-danger yokuthi khona khonokho kwenzakala. Yikho kuqakathekile kakhulu ukubana leyi inhlanganiso okuthiwa i-Reserve Bank of Zimbabwe kumele iqinise ibonakale ukubana ilamandla yokubana ikhangele lokho esithi i-monetary policy. Kukhitshwe esandleni sikahulumende ngoba sesikubona ukuthi uhulumende nxa ekwenza lokhu yiko kusuka kanjani lenku le lohlupho lokuthi sokuba le mali eningi egijimisani into ezilutshwane lokhu kuthiwa yi-inflation. Yikho kuzamele ukuqondakala okubana ukuthi inhlanganiso nana i-Reserve Bank inawo yini amandla wokubana iyakhangelela ibophisise kakhulu imithetho ye-monetary policy.
Hallo ke ngumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izomnotho bexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane. Kunjalo nje isisindo semali yohlobo lwe-bond le-RTGS dollar sihlala sesingesiwileyo lanxa uhulumende wayesithi sizahlala sehlukene ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu kuphela. Omunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza ezidaladeni zakobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama utshele Studio 7 ukuthi akuthembisi ukuthi imali entsha izaphathisa umnotho welizwe.
Hayi, eqiniseni baba, amathembu nganaselayo, amathemba siselayo, sesikhomba ukuvuma konke ngathakuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho ku-right yikuphi. Ngoba kuyena lele lalikhona imali sasile thembu ukuthi hayi into zizalini. Yaqala sibili right. Hawu, sathesi ha ayisathengi.
Ye kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku? Isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo. Kuliqiniso yini njalo kuhamba njani?
Imali njengezitolo sokuba amarates asekhwele kakhulu ba abanikazi bezitolo abathengisayo sebekhweze amarates kakhulu ukudlula phandle ku-black market. Ngoba kunje ungangena esitolo ma ushopa nge-US dollar, irate yesitolo is 450 kwezindawo 430. Phandle kuba sithatheleni irate isukubo 360. So suka abantu bebone sokungcono ukuthi asebenzise imali yakhe esitolo athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyukuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa, awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye? Akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafanela lezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa babo. Iyimali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe, isebenza khonapha ekhaya.
Lo ke ngomunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza kobulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ivandla le-MDC esigabeni seMashonaland West lamhlanje likhethe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oqhubeka ekhokhela leli bandla kumalungiselelo omhlangano weCongress yaleli bandla ozenziwa ngenyanga ezayo. UMnumzana Charlton Wende ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikanobhala jikelele uMnumzana Ralph Makunje esokuba ngumgcinisihlalo webandla. Umsekeli kaMnumzana Chamisa uMnumzana Morgan Komichi ukhuthaze labo abangakhethwanga ukuthi basebenze ndawonye labanye babo ukwenzela ukuthuthukisa leli bandla. UMnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu efana lalo ukuthi ancintise njengomholi waleli bandla esigabeni seMatabeleland South, North, Midlands, Mashonaland West langapha kwele Melika. Asebekhethwe ukuthi bancintisane bagoqela uMnumzana Komichi, uMnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Paulina Mpariwa. UMnumzana Douglas Monzora, Daniel Molokele loMnumzana Wende sebekhethwe ukuncintisa kusikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle, ukhanyana ubanga le ndubeke eziningi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwanga ukuvota, into esifakalazenezo abantu akade bengalungiselelanga. Kukhanya ngani abantu bebelungisele, ngakho nxa bekhona babengathokozi kuyabe mhlawumbe ikho khona ukuthi abantu kabasukanga
bathola kade bekufisela kodwa khanya ngani hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela isebenze ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijene amaprocess ajiyeneyo ezisebenza ngayo ezikhokekasebenza ngayo njalo ngendlela esesebenze ngayo
pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mdzuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha
kungaba khona abangathokoziyo kodwa kungakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebengayisiyo njalo ngendlela ebengenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo baqambileyo abakhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni
umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kwiprovinsi emkhethileyo
upresident Chamisa akethi simuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma-provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi upresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanya ngani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona akukho akusinto ngakho emthethweni njalo abantu nxa kuyukuthi mhlawumbe baze besaba upresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona nanxa engekho ngakho kangiboni ukuthi udubo lungabe lungaphi kulokho kungasenani abantu bazananzelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America ku-Congress yase-America ube ngekho upresident Chamisa kodwa ukhethiwe
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalezitolo ezabhidlizwayo ngesikhathi abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini ngozibandlela lonyaka kwagcina kuqhamuka udlakela abantu bazithathela impahla ngokungekho emthethweni ezitolo lezi bakhala ngokuthi lokho bengakatholi usizo lwemali yokuvuselela amabhizimusi abo eyathenjiswa nguhulumende lanxa sebahambisa amaphepha okudinga leyo mali. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Osomabhizimusi abalahlekelwa impahla ngozibandlela lapho abantu abazithathela impahla ngokungekho emthethweni ikakhulu okudliwayo bathi lokho bengakatholi uncedo lwemali yokweboleka abayithenjiswa nguhulumende. Iningi labo somabhizimusi bakhala ngokuthi sebedonsa nzima ngesizathu sokuba imali yeZimbabwe isihlala isiwa isisindo ngakho sebehlala besengozini yokulahlekelwa inzuzo osokubenza bacine bethengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Ndumiso Masuku ongomunye wabo somabhizimusi abalahlekelwa zimpahla ngozibandlela uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokho engakaze afeze lokhu akuthembisayo.
Kunzima ngoba amashopu ethu aluthwa ngoJanuwari kuyadanisa ukuthi uhulumende ayi-acti ngalutho. Uhulumende wethu wathi sifisa ama-form submit ukwenza ukuthi basinike ama-loan ukuthi siqalise amashopu ethu but akula action enziwayo. Kuyadanisa ukuthi babesithembisenani into abangaseze bakwanisa ukuyifeza. Siyacela ukuthi ngabe iyayenza i-action masinyani i-government isiphathise. Kwalile kumbe imali yangkhona sebedlile njengoba bengamasela kangaka.
Unkosikazi Alice Nxumalo omunye njalo wabalahlekelwa yimpahla uthi ngeviki edlileyo uhambise amaphepha okuboleka imali kuhulumende kodwa lokho engakatholi impendulo.
Last week besisemhlanhlandlela sihambise amafoms amaloni kuhulumende asazi kumbe sizathola imali. Kodwa-ke isikhathi sesiside shuwa silokhu silindile sesize sahlanganisa lapha nalapha ukuthi lathi sikwanise ukuthi sime ngenyawo zonke.
Umnumzana Admaya Ngwenya othengisa omakhale kukhwini uthi bathwala nzima ukuze bathole imali yaphandle ngoba amapholisa ebathwalele ubhulo nxa beyithenga ezitaladeni.
Indaba yamaretsi isibili iyakhathaza in terms of business ngebhizimusi ngoba uyathengisa istock sakho yerethi ekade ikhona ekuseni ntamba usiyatshintsha ufice irethi siwu-400 uma ngalo ukuthi kathi njengoba seyitshayilo sekangaka utshayilo senxa utshintshwa kwamaretsi so and njalo futhi nxa usiyatshintsha phandle utshintsha ngosiphatheleni osiphatheleni bakhona bagijiswa ngamapholisa layo bangafica utshintsha amapholisa akhona la afike ehle akubophi so iludoka esihlangane lalo lolu sitshintsha lokuthi kuma-supplies ngale labo batshintsha according to i-black market rate.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsambambo oziqhatshileyo ngokuthengisa impahla zokugqoka uthi bagcina besehluleka ukuthi bathengise njani ngohlupho lokuba isisindo semali sihlala siguquka.
Ngile shop yempahla uhlupho esihlangana lalo ngama-rates awemali akhwela every day and then sigcina sisehluleka ukuthi sithengise njani because even igain esilayo vele incane nxa sithi siyathenga futhi izimali kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa so yizinhlupho esihlangana la.
Osomabhizimusi bakobulawayo abalahlekelwa yimpahla ngozibandlela bathi lokho bengakaze bathole usizo lwemali zokweboleka kuhulumende kodwa amaphepha okudinga limali sebewahambisile emahofisini asemhlanhlandlela kobulawayo lapho isikhulumeli sabo esivumileyo ukuba osomabhizimusi bayabuya lamaphepha okuzoboleka imali kodwa okwakhathesi bawadlulisela phambili eHarare ukuba ahlolwe ngokujulileyo andubana bathole impendulo. Abanye babosomabhizimusi bakhalaza ngokuthi imali ihlala iguquka mihla yonke bethi lokhu sokubenza badonse nzima. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emihlanganweni ye-IMF le-World Bank kanye lombiko kamphathintambo wezemali oyokuthi eleZimbabwe elizaba le mali entsha lomnyaka ungakapheli. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League ingena kuviki yesithathu kulimpela viki. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi uyilo ophakathi kweqembu leChicken Inn kanye lele Dynamos. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesithathu yemidlalo ye-Castle Lager Premier Soccer League kuyilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo njalo yincitshi zomdlalo wenguqu zithi impumela yomdlalo wakusasa ozagqotshelwa enkundleni e-Barber Field izaveza ukuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco seligi. Nyakenye emdlalweni ofanayo iqembu le-Chicken Inn linqobe le-Dynamos nge-1 kanye enkundleni e-Barber Field. Iqembu le-Chicken Inn yilo eliphakamise inkezo ngomnyaka ka-2015 njalo abaningi abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lo nyaka lingasiphakamisa njalo njengoba lidinge abadlali abatsha ukuze liqinisa kweminye imidlalo. Uyehlelwe ukuba idlalo kusasa iqembu le-TL1 lizemukela ele-ZPC Kariba ngasemandava kuthi ele-Harare City lizadlala leli-Highlanders enkundleni ye-Ruvaro. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthe bakhangelele ukuba bathole yonke yomithathu imiklomelo esikodlweni.
Sihlala silenjongo eyokuthi sinqobe kumidlalo yonke esiyidlalayo kodwa singeke sinqobe ngokukhuluma ngomlomo kuphela kodwa indlela esilungiselela ngayo ukudlala kwisizini yonke idlala indima enkulu kakhulu. Thina sisemuva kakhulu kulamanye amaqembu ngoba singalungiselelanga ngemfanelo kodwa ukukhala akusizi ngoba imidlalo ivele isiqalile.
Omunye umdlalo bekumele udlalwe kusasa phakathi kweqembu leBlack Rhinos leBulawayo Chiefs udluliselwe phambili ngoba inkundla bekumele udlalwe kuyo eNational Sports Stadium ivaliwe sekulungiselelwa umkhosi wokunanza ukuthola kwelizwe leZimbabwe ukuzibuse ngensonto lakho. Umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCape United leChapungula odluliselwe phambili ngesizathu esifanayo. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leWange lizamukela iLenkezi Platinum Stars ngaseColliery, iqembu leRentals lizadlala leLeyada ngaseRufaro kuthi iqembu leTriangle lizaqhekelana leLemanyika Diamonds ngaseGibo. Ngomvulo iqembu leMshwane Stars lizemukela iqembu leFC Platinum ngaseRufaro. Kolunye udaba olumelana nalomdlalo wenguqu uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azaphatheka kumidlalo yokudinga intshanje zwezwekazi laseAfrika azadlala njani encintiswaneni ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngenyanga kaNhlangula kusiya kunyanga kaNtulikazi. Amaqembu angamashumi amabili lane afakwe enqayini yezine phambilini kokuqhutshwa kohlelo lolu oluzaqhutshwa namhla ntambama elizweni lase-Egypt. Njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lifakwe enqayini yesine ndawonye lamanye amaqembu amahlanu. Amaqembu afakwe enqayini kulandelwa ukuba ahlezi ngaphi kuluhlu lwamaqembu amela amazwe emhlabeni jikelele ama-FIFA rankings ngesilungu. Njalo embizeni yakuqala yikho lapho kuleqembu eliphethe inkezo eleCameroon kanye lele-Egypt okulwe liqoqela imidlalo. Amanye amaqembu asenqayini yakuqala ngabalisa ele-Nigeria, ele-Morocco, ele-Senegal kanye lele-Tunisia. Enqayini yesibili kulamaqembu abalisa ele-Democratic Republic of Congo, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Ivory Coast, ele-Guinea kanye lele-Algeria. Enqayini yesithathu kulamaqembu abalisa ele-South Africa, Uganda, Benin, Mauritania, Madagascar kanye leKenya. Iqembu leZimbabwe lindawonye lamazwe abalisa eleNamibia, eleGuinea-Bissau, eleAngola, eleTanzania kanye leBurundi. Amaqembu afakwe enqayini efanayo awasoze edibane kumidlalo yezibaya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 so forgetting. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a balling for me, there were now. We baba, gonzi maglong kaba. We baba.
Woza Friday buhlelo lwe Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi ugazela iminyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Okunenge asikuzweni kuntungamili inkomo esipha loludaba ngokugcweleyo.
Leli lidlalade likagazi elinyama elesibili njalo lilengoma ezilitshumi lantathu ezigoqela indlikizane le elizibulo ledlalade ethi ngengoma. Ingubani kahle kahle linsizwa
ugazela iminyama insizwa ekuqhamuka phansi lena kwelasekhezi. Igama lokuzalwa nguTiyambiwe imfoka Ncube usho kuphalando. Ngakhetha ukucula umculo kaMaskandi ngoba umculo kaMaskandi kuyiwona obungaphakathi kwami ngisho nasekukhuleni. Sikhule sidlala wona ekhaya, ngakho wasuvele wahlala ungaphakathi kwami. Wazi wathi uma sengithe ngakhula ngafunda ngaphansi kwesibazi kaJazz Marabeni, ngafunda ukudlala wona umculo kaMaskandi.
Ugazela iminyama uthi wakhula elalela ingoma zikamfazi omnyama ongumhlabeleli wakwele South Africa. Ngitsho lomthelela wakhe uyazwakala nje engomeni zakhe. Enye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade yile eyokholo ethi emazulwini. kulingoma ugazi uhamba lo Rachel kodwa ingubani ke lintokazi
uRachel ngintombazana engahlangana la ngimuzwa ecula kamnandi kumculo wegospel kodwa kungintombazana wakabe ngisho nedlala deli lodwa asengithanda ukuthi ngisebenze laye kule lidlala delami ngoba ngifisa ukubana laye afinyelele ebantwini emculweni wakhe.
Atholakala ngapha amadlalati yakho gazi?
Idlalati lami leli liyatholakala lapha koMlawayo kukhona 4th Street or 5th Avenue Cell Media Shop lapha elitholakala khona elithengiswa khona ma okoMlawayo. Abathanda ukuxhumana lami singatholana kunamba zami ezithi 0785 39 10 96 0785 39 10 96.
Hayi siyabonga thwasa lika James uphuma ke enkundleni ugazi elimnyama ngale ethi vuka mthwakazi.
Gazeli mnyama esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo Woza Friday silethulelwe nguNtungameli Inkomo singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube osemihlanganweni ye-IMF le-World Bank ngapha kwele-Melika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lumnyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Awukakathe sengelithiya kustudio 7 Live Talk igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.